This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, gunyana 27, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tinotarisa kuti muvhiki mbiri tinenge takwengura takokota maprovinsi ose takungopfumbira muromo, nokuti tinoita nuna miromo, basa rabatwa zvakanaka, taita basa vanhu vachimbirira kuti vange vachikokera nokunotsvaga kuuchika mavhoti kana kuti rutsigiro.
MDCT inoenderera mberi nekutsvaga utungamiri hutsva.
Kumiwa nechikwatiri Blessing zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka, nokuti kubva pakaita dambudziko riya rokutsva kwemotikari, mapurisa akuuya kuzvikoro vachivhundudzira vana vechikoro vachiti tiudzei wakapisa motikari.
Vagari vekuunwanensi vanoti vave kuondeswa ndondo nemapurisa kunyange hazvo chikafu chave kuwanikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT nhasi range riri rumasvingo kuti ritsvage utungamiri hutsva pasati paitwa Congress yekutsvaga vatungamiri mwedzi unouya. Vanhu vari kuratidza kuti vari kuda kuti mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai varambe vari panyanga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Gibbs Dube weStudio 7 abata vanoronga mabasa muMDCT vaNelson Chamisa.
Wangu tine machikichori egungano guru revatungamiriri vemumasvingo province vanenge vachiita zvinhu zviviri zvakakosha. Chikamu chokutanga kuketwa kana kusarudzwa kwevatungamiriri veprovince kubva kumain wing kumadzimai nekumayouth vanova vechidiki. Papedzozvo pachazoitwa kudomwa kwevanoonekwa kuti vakakodzera zvigaro zvakasiyana siyana kunational standing committee nekunational executive. Izvi zvichiitwa neprovincial council yomumasvingo. Chechitatu pachasarudzwawo nokudomwa vanomirira kumayouth, vanomirira kumadzimai.
Muchapedza rini process yese iyi?
Tinotarisa kuti muvhiki mbiri tinenge takwengura takokota maprovinsi ose takungopfumbira muromo, nokuti tinoita nuna miromo, basa rabatwa zvakanaka, taita basa vanhu vachimirira kuti vange vachikokera nokunotsvaga kuuchika mavhoti kana kuti rutsigiro kubva kuvatungamiriri mumaprovinsi akasiyana siyana.
Vanoronga mabasa mubato reMDCT vaNelson Chamisa vachitaura vari mumasvingo naGibbs Dube weStudio 7. Vamwe vagari vekunwanenzi ranch vakatamiswa kutokwe mukosi vachimbonogara zvishoma kuChingwizi vanoti mamwe mapurisa ari kushungurudza vana vavo nekuvabvunza nezvemirizhonga yakaitika apo vaimanikidzwa kubva kuChingwizi. Asi vagari ava vanoti nyaya yechikafu yave nani sezvo vari kubatsirwa nesangano reCare. Mukuzeya zviri kuitika kunwanenzi, tabata mumwe mugari weko vaMilton Shumba.
Kumiwa nechikwatiri Blessing zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka, nokuti kubva pakaita dambudziko riya rokutsva kwemotikari, mapurisa akuuya kuzvikoro vachivhundudzira vana vechikoro vachiti tiudzei wakapisa motikari. Saka nokudaro vana vavakutya kuenda kuchikoro nokuda kwekuti vakaona vabereki vavo vachirohwa, vakaona vabereki vavo vachishungurudziwa. Saka vava kutongoti hai, kuenda kuchikoro kwacho tinopedzisira takushungurudziwa. Saka vana havasi kutoenda kuchikoro. Vakazviisa mazuva mairi matatu pazvikoro zvinoti Nyoni Primary School neTokwe Mukosi Primary School. Uye dambudziko riripo nderokuti kwatiri kwacho kuku kwakaisiwa vanhu kuma1 hekita, hakuna mvura, vanhu vari kutotambura ende vacho vakaendawo vari kuChembara hakuna transport, hakuna mvura, kune zvibhorani zvitatu kumasanguna kwese. Saka idambudziko riri kuwanikwa kuvanhu vakabva kuvakadisplaced vanoitwa kwemukosi. Ndozvatiri kusangana nazvo izvozvo.
Saka mapurisa achiri akawanda here kunzvimbo yamuri kugara ikoko nuwanenzi?
Mapurisa asara iye zvino ndeanongorita warehouse, vanongochengetedza runyararo. Asi haasi chosheni iri tense, munhu wega wega paanoona mupurisa haasi kuona mwana, haasi kuona musukuru kana sekuru, ari kuona munhu wakambomushungurudza.
Mumwe mugari wekunuwanenzi vamilton Shumba vachitaura vari parunare kunuwanenzi ranch kwakare.
We love y'all. Saverio. Yeah. It's precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah, man. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sister. Doro tadira basita, father, bari basita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indonesia, it was Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7. Waya, waya. Muza, waya,
waya. Yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine mukuru wezvirongwa zvehutano musangano reCancer Association of Zimbabwe, amai Patience Nyemba, avo vachange vachikurukura nesu pamusoro pedambudziko regomarara nyanya mumadzimai. Ndinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, amai Nyemba.
Waita hako Marvelous, ini ndinofarawo kurukura nemi nemadzimai.
Mai Nyemba, tiri kunzwa kuti gomarara rechibereko mumadzimai ndo riri kunyanyo netsa. Zvii zvinokonzera gomarara iri?
Yemuromo wechibereko yakaonekwa kuti inokonzerwa yakawanda muZimbabwe. 98% inenge ichikonzerwa iyo inonzi human papilloma virus. Human papilloma virus utachiona hunowanikwa pabonde pakusangana kunoita mudzimai nemurume. Asi zvakadaro zvii zvakaonekwa kuti human papilloma virus iyoyi mudzimai wega wega anenge akuita zvepabonde ane mukana wokuti agone kuwana utachiona hunonzi human papilloma virus. Human papilloma virus inogona kugara mumbiri memunhu kwenguva yakareba pasina zvainokonzera, isina dambudziko. Asi zvozoti pamberi apo pamwe mwiri yedu inenge isagoni kuzvitavirira kuzvirwere, masoja edu akukundikana, ozoita macells kana kuti atinoti maprecancer cells anozoita kuti munhu aite cancer yemuromo wechibereko. Asi zvehazvirevi kuti munhu wese anenge ane cancer yemuromo wechibereko anenge aiwana paHPV iyo. Zvakaonekwa kuti zvimwe zvezvinogona kuita munhu aite cancer zvishoma izvozvo zvinosanganisira izvo zvimhando yechikafu chatinorya, muraramiro watinoita, vanomwa doro rakawanda, vanoputa fodya, kuputa fodya kana kuisisina kana kuitsenga, kana kuti munhu kana aine utachiona hweHIV anogona zvekuita dambudziko rokuti human papilloma virus inogona kuzomukanganisa pamberi apo obva azoita kenza yemuromo wechibereko.
Pane vamwezve vanoti kushandiswa kwemishonga munhengo dzemadzimai kunogonazve kukonzera iro gomarara.
Hongu, zvakaonekwa kuti mukuongororwa kune vamwe vanogonawo kuita mukana iwoyo. Asi mukana iwoyo kazhinji zvinooneka kuti kushandisa kunoita vanhu mishonga yekupfeka iyoyo anenge achinokanganisa nzira yake yeumai, inogona kumusuura, inowedzera mukana wekuti awane HPV paanenge achisangana nababa pabonde. Kozoita muraramiro wedu watataura nekukura, kukurawo kwatinenge tichiita nekuchemberawo kwatinoita mukana wedu kuti tiite gomarara wakati kurei kudarika vanenge vasiri vachidiki.
Zvii zvamungakurudzire avo vanenge vachifungidzira kuti vane gomarara irori rechibereko uyezve vangatarisira kuona chii?
Mazuva ekutanga yatinoti iyo nguva inonzi munhu anenge ane inonzi precancer cells, kazhinji kwekutanga-tanga kwekenza gomarara remuromo wechibereko hapana panorwadza, hapana chinyi. Asi nekufamba kwenguwawo munhu anogona kuzoti pakusangana nababa pabonde anogona kuona achibuda ropa kana kurwadziwa zvakanyanya, kuona ropa richibuda kakawanda rokuti unoti nyangwe wapedza kutevera. pakati pakati pekuteera waona ropa richibuda rinogona zvekuwanda kufurikidza zvarinosiita mamwe mazuva ropa iroro zvaraichimboita kudhara zvetozoonekwa zvekuti unogona kuwanika iwewe uchibuda mvura inonhuwa kana inoswinya nyanyanyanya inonhuwa zvadaro zvozozoonekwa kuti munhu unogona kuona kuti unorasa mvura inenge yakurasika futi nekumuromo wechibereko ikoko netsvina zvinenge zvakusangana futi kumuromo wechibereko ikoko zvinenge zvakureva kuti kensa iyo inenge yafamba zvikuru nemuviri asizvo madzimai amwe anogona kunzwa musana kurwadza kana kunzwa pasi peguvha apa kukachirwadza zvakanyanya tichitokurudzira madzimai kuti ukaonawa kunzwa chingara chimwe chete chaicho pane izvozvizvi kurumidzai kuenda kunotariswa kazhinji kana munhu achienda kuvhiyaka hazvirevi kuti unoenda nokuti wakurwara asi tinototi mudzimai wega wega akuita zvepabonde ngaazvisharudzire zuva raanoenda kunoongororwa kuti akamira sei muromo wechibereko chake nekuti zvatinoda kuedza kuita tinoda kuti tibate madzimai achine macells watinoti precancer cells tinogona kurapika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Patience Nyemba mukuru wezvirongwa zveutano musangano reCancer Association of Zimbabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
waita ako Marvelous
chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa basa riri kuitwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaJona Masia avo vari kudzidzisa zvizvarwa zveZimbabwe nemadzisavira vari muno nezvemimhanzi yekuZimbabwe yakaita sembira nemarimba vaMasia takamboita navo hurukuro yakadai makore maviri apfuura nhasi regai tinzwe kuti vasvika papi nebasa ravari kuita rekudzidzisa zvikuru mudunhu ravagere reWest Virginia tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMasia
aiwa takanaka vakandemesa
vaMasia tinoona kuti gore rapera pamberi takambotaura nemi mungatidzawo kuti zvasvika papi zvamuri kuita izvi
zvinhu zviri kufambira mberi panyaya dzekuridza dzemusic pandiri yezvino ndakafoma chikwata chinoitwa moto moto marimba kuti tidzidzise hama dzedu dziri kuno kuridza marimba nekuridza mbira uyewo pandava yezvino ndakatsikisa mimhanzi yandinayo CD nyuwani yandakatsikisa inonzi Time to Praise mbira marimba special
tenzi tava pano tenzi
tinoona kuti iro damba refu ramuri kutaura kana CD ramakabura iri vaMasia muri kuimba zvechitendero asi muchishandisa mbira
Jehovah mufudzi wangu
mungatudza kuti zvakamira sei
tichikura ndingati tichiri kuZimbabwe taiziva kuti mbira nemarimba zviridzwa zvainyanya kushandiswa tichiita zvechivanhu asi hazvirevi kuti zviridzwa izvozvo zvakatotukwa zvakanzi hazvikwanisi kushandiswa kurumbidza Mwari zvichienderana netarenda randakapiwa naMwari ndinoona sokuti zvinonyanya kuita kuti ndiridze ndichirumbidza musiki tichipemberera kuti Mwari makaita netarenda ramakandipa iri
vachene vopera 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 vakarurama vopera vachene vopera
mungataura kuti padamba refrenyu iri mhanzi dziripo ndedzipi dzingatarisirwa nevanhu
pane inonzi murumbidzei inotaura nezvekuti ngatirumbidzei musiki nembira nengoma
ngatimurumbidzei nembira nengoma ngatimurumbidzei nembira nengoma ngatimurumbidzei nembira nengoma ngatimurumbidzei nembira nengoma ngatimurumbidzei nembira nengoma ngatimurumbidzei nembira nengoma
pane inonzi mufudzi wangu inongorumbidza Mwari kuti ndinokutendai Mwari nokuchengeta kwamunoita mhuri nebasa rangu nevana vangu pane vana Mwari muri zuva redu vana nhange mutange vana taungana nana tenzi tava pano
ndofambana yeba
baba
ini ndovimbana yeba
baba
manzi iri kuwanikwa here kuvana veZimbabwe vari kumusha kana kuti iri kungwanikwa muno muAmerica mamuri?
Ichange ichiwanikwa kwese kwese iri kubuda musi wa October 5. Ichange iri pa website inonzi cdbaby.com. Kunyange vanhu vari kuZimbabwe vanokwanisa kuitenga, vanhu vanovatumira ikoko. Vari muno muAmerica vanokwanisa kuiwana pa cdbaby.com kana kuti pa website yangu inini www.mauyadramas.com.
Tumbodzoka kunyaya dzekudzidzisa idzi vamasiya.
Yeah.
Muri kuonawo here zvizvarwa zveZimbabwe zvichitambirawo zvamuri kuita izvi kana kuti muri kungowana vanoda kudzidziswa vari vekudzimwe nyika vasiri veZimbabwe?
Ndingati pandakatanga ndaimbowana vari vedzimwe nyika vanonyanya kuzvifarira, asi pandakazotangawo kutumira maemail neinei ndichishandisa website yangu ndakazowana vedu vekuZimbabwe vanozvifarira. Kunyange patiri kuita gungano rekuparura damba refu rangu musi wa October 5 kuGettysburg kuMaryland, igungano riri kutorongwa nemaZimbabweni, saka vanhu vanozvifarira chaizvo vari kutopembera kuti takarasikirwa.
Aiwa, maita basa vamasiya.
Aiwa, tinotenda vakandemiri.
Manga makateerera kuna nyanduri vajona masiya vari kudzidzisa nezvemhanzi yekuZimbabwe yakaita sembira nemarimba muno muAmerica, vachitungamira boka ravo rinonzi Moto Moto Marimba Band. Muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai muina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tombotarisa mitambo yePremier Soccer League iriko mangwana. Dynamos ichange ichitamba neShabani Mine kuRufaro Stadium. Triangle ichange ichitamba neHarare City kuGibbo Stadium. Kuchiti Highlanders ichange ichitamba neZPC Kariba kuHartsfield. Nako kambo maiti kurima kubva kuna Thomas Mapfumo, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero inawo zvakare. MDCT yoita sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva isati yaita kongresi yayo mwedzi unouya. Vagari vekuchingwizi vanoti vave kuwana chikafu, asi vanoti vana vavo vari kushungurudzwa nemapurisa. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mine su zvakare mangwana anoko